United yakasimbisa utungamiri hwayo mushure mekurova Dynamos 1-0 muNational Sports Stadium nezuro, ndokuramba ine mapwinzi maviri pamusoro peFC Platinum iyo yakakunda Chapungu 1-0. Simuraridzi wemaGreen Machine Darrington Dodo anoti pane zvakawanda zvinokwanisa kuitika mumitambo miviri yasara, nengezi Platinum Stars neFC Platinum, izvo zvinogona kuvatadzisa kutora mukombe kuru uyu.
Mutambe chiripo nekuti tichatamba nengezi, tichatamba neFC Platinum. Saka mutambe chiripo, asi tinofanirwa chete kuti tingoramba tichienda mberi, tichiramba tichishingirira kuti tikwanise kunge tichiita zvatiri kushuva.
Mutambo neDynamos wakaunganidza chaunga chaityisa, asi hauna kunyanyonakidza sezvaitarisirwa, uyezve Caps United haina kunyatsoratidza kuti sei iri pamusoro pegungano rezvikwata gumi nezvisere iri. Asi Dodo anoti vacharamba vachiedza nepese pavanogona kuti vanhonge mapoinzi munzira kuti vadzikise chishuviro chavo chekutora mukombe uyu, uyezve nekumirira nyika makundano eCAF Champions League egore rinotevera. Kunyazvo vakarohwa muHarare Derby, murairidzi weDynamos Tonderai Ndiraya akafadzwa nematambiro evatambi vake vechidiki, achiwedzera iye kuti maroto avo achiri ekuti vapedze vari pazvikwata zvina zvitange zviri pamusorosoro panopera mwaka wenhabvu.
Changu chedu ndechekupinda mutop 4, hatina kuchinja patakakunda kuchapungu, uyezve nedraw yatakaita paBlack Rhinos takabva taona kuti aiwa zvinogona kuitika, zvinogona kushanda zvine simba topinda mutop 4.
Pari zvino Dimbare iri pachinhano chechinomwe nepoint imwe chete pasi pengezi Platinum Stars neHighlanders, iyo yakarova Manika Diamonds 1-0 nechibodzwa chakakandwa naPrince Dube. Mimwe mitambo yePSL yaiveko yakapera seizvi: Blair Chiefs 3 Chicken Inn 1, Wange 2 Herentals 3, Mushowani 0 Chewani 2, Highlanders 1 Manika Diamonds 0, Black Rhinos 0 Ngezi Platinum Stars 0. Kwatambwa mitambo makumi matatu nemiviri, zvikwata zvina zviri pamusorosoro ndeizvi: Caps United 58 points, FC Platinum 56 points, Chicken Inn 53 points, ZPC Kariba 46 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi: Harare City 37 points, Yada 35 points, Wange 33 points, Mushowani 30 points. Zvichakadaro, chikwata chekwamutare cheTenant chabudirira kupinda mukasolaga Premier Soccer League mushure nekurova Ruwa 2-0 ndokubatana nehwahwa Blair City neCranbourne Bullets, idzo dzakapinda muPSL kare. Totarisa mutambo weTennis. Vabigi Magarira ndivo vasarudzwa kuve mutungamiri weTennis Zimbabwe, iyo inotungamira mutambo uyu munyika. Vamagarira vakasarudzwa pasina anopwikisa mukupera kwesvondo, uyezve vave kutsiva vaMartin Locke avo vakasiya basa. Vamagarira vachange vachitevedzerwa navaCollins Mahere mukuedza kusimudzira mutambo uyu, uyo wadzikira zvikuru kubvira apo Byron naWayne Black vakamira kutamba. Zimbabwe iyo yaimbove mugungano repamusorosoro reWorld Group yawira pasi zvekusvika muEuro Africa Zone. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.